medu mundo. One, two, three, four.
Jika namata mwari uyu anotipa makomborero. Oh, oh.
Africa medu mundo. Hey, oh, 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 oh.
Makomborero.
One, two, three, four. Kana vandu wangu vanodanwa nesikarangu. Vakazvinini pisa, vakanyengetera, ichapota nyika yavo ine. Ichapota nyika yavo, vatina mati mwari. Muafrika mberi umundo.
Come on, let's go.
Hey, yeah, yeah. Jesus, Africa for Jesus.